Ikandabaza upfumu imika pasoze tuko na juki kika maga karisa semenda nso pa nisika ya mari tacho na uchido na nisika ya mari jaganya nisipa ma investors na wangu wako wakipa mari wachira fikirwa ni upfumu ya tuko na kudu na kwema asset values ma financial markets kata soro zakari mu ya kila tima kugadiru wake zino wakanga nisika jaganya na nisipa sosu mauni adisikuwa nge chitenga ema raw materials kuyen kota marome tisa zile ni kutengesa zigaziru wakune kinyo inyika nyinya da kwe una trade restrictions konzele kwa ene COVID-19
zizi nga itwe mkudzivirira kuti coronavirus isa ziringe upumi we Zimbabwe
abin tino sanda kuzidza wakune shuizwa ni kinyo inyika zine inyika ziru kutotanga nyayi kubereza tina kuma interest rate makaona ma interest rates zvaka akakwira zvakanyanya ari kuavhariza ma 35%. Saka makaona kuna maamerica atoderedza ma interest rates kusvika kualmost zero kuitira kuti makambani asanganisirwa zvakanyanya necovid nekuti makamba mazhinji ari kuita layoff maworkers. Saka makaridzisa cost yekuti vange vachikwereta mari zvinowabatsira kuti wakwanisa kunge wakatozowana access maworking capital ikanwa kuita rebuild from this COVID-19. Saka Zimbabwe tiazoo zvakare kuti inogona kuderedza ma tax had my takes break, for my takes break, my company, even my individuals, my takes in Zimbabwe, I can't answer to query FISA, and the title is on the damn the COVID-19, we have the level of Shandi Sama instrument, my microphone policy instrument, there is my takes good for the, at least one, I can't go achieve, para nexa, a bit of disposable income. If you go now to remain in Zimbabwe, it's not capacity to achieve sama financial bailout makamu atinine zvakakosha makaona ine kumadeveloped countries vari kutopa kuamerica kuti almost $1 trillion zviri kupiwa kunobva kumakambani but even kuma individuals ari vulnerable.
Munoona here Zimbabwe ine chido uyezve zvikwanisiro mukudzivirira upfumi hwenyika kuti usaparare?
I think my degrees of freedom, she doesn't know what she needs for, but my degrees of freedom are really limited. My own economy area highly informalized, and they even bagans if I pick out of course the government, I don't know so far, only 2 or 3 years, but initially rate, but outbreak, I had a full blown, I think it's not going to happen. Kanga Nisa Zgari, Shaganyani Sisa, economy is in Zimbabwe. Nisa Atina capacity, I think it's one of the dealer, ne comprehensively and holistically ne COVID-19. I think we are going to look at it at now, a long time at that through Kulisa Mari, which is not going to take back to your country when I'm at some to get us on a COVID-19. Mari Shinji, a younger girl, ienda kunyaya dzekonsumption asina mari yange ichiendeswa kunyaya dzeinvestments kunyaya dzemahospitals nekuti zvembari zvino mahospitals edu even before COVID-19 mahospitals edu anga atogwadama chiona zvachiitika pakati pemamedical doctors anga achira mune mabasa vachiti hakuna mishonga saka moisa totisangana nedambudziko recovid-19 zvinoreva kuti situation yacho isaya kunyaya dzepublic health iwes.
Tiri kuona kuti vanhu vakawanda vemuZimbabwe havana mabasa, vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu. Ko munhu wezvake anorarama nekutenga nekutengesa zvinhu angararama sei panguva yakadai?
Kurarama kuno hakwatonetsa. Vanhu vazhinji vanga vakurarama nekutengesa nekutengesa muinformal economy. Saka tini marestrictions aiitwa traveling. Wazi wanga wajina wana China kuna na Europe saka pale ma restrictions wanga wajina wana South Africa pale ma restrictions wato wana wasi ya fundi saka za hako affect ma livelihood evanu wa zhinji panguwa hiyo nika yedu isinga pia tina di ma income grant ma social welfare grant o hizi ma social protection kubanu hizi mezi nye nika man wanu wana access kwenye ma basic income grant kitu wangu wa shukba tibika na kana wawiru wana matambu wa kana kwa COVID-19 saka nyeaze poverty nyeaze haanga nzara ne urombo ishato nyanya kuwezera nekuda kwe COVID-19.